Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi Pazuwa rezororo regoreja uri musuwe shondo ndira 1, 2017. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi tichivimba kuti mave nezororo regoredzva rakanaka. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakawanda vanoti havaoni zvichashanduka pamamiriro ezvinhu munyika mugore rino ra2017. Ekanzuro yeguta reHarare inoti inotarisira kuvandudza mashandiro ainoita kuburikidza nekuwedzera pane zvayakagona muna 2016 pamwe nekugadzirisa zvayakakundikana kuita mugore ra2016. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi vana veZimbabwe vacherechedza pamwe nekupemberera zororo regoredzva ra2017 kunyange hazvo vakawanda vari kuti havaoni paine zvichashanduka pamamiriro ezvinhu munyika mugore rino iro ratanga nhasi. Vazhinji vanoti havana kunyatsocherechedza zuva iri nekuda kwekuwedzera kwedambudziko remari kumabhanga izvo zvinonzi zviri kuita kuti vanhu varare vari mumitsetse kumabhanga. Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJeffet Moyo vanotiwo havaonere mangwana rakajeka sezvo vashandi vakawanda vakarasikirwa nemabasa mugore ra2016, makambani akawanda achivharwa uye vana vari kupedza zvikoro vakawanda vachishayiwa mabasa. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Zvakati wandei chaizvo zviri kutariswa nevashandi. Tinozviziva tese kuti vashandi vari panguva yakati womei 2016 taona vashandi vakawanda vachirasikirwa nemabasa makambani dzakati wandei achivharwa. Ivo vari kutsvaka mabasa vana vari kubva kuzvikoro vanga vasingakwanisi kuti vawane mabasa acho. Patinogara uko kuDzimba uko patinoti maservice deliveries anga asingawaniki mamunicipalities achanhongi zvimabhini. Pane zvakawanda chaizvo taizviona kuti hazvisi kufamba zvakawanda. Chishuvire chedu chevashandi kuti zvinhu zvaishanduka taiona vanoisa mapolicies kuti tikwanise kuwana mabasa. Vachiita zvinhu zvakadaro tiona kuti makambani dzanovhurwa vashandi vanowana mari kumabhengi. Mitemo iripo inochengetedza kudzidzana pakati pevashandi nevashandirwi ndogadziriswa. Sezvo muchizoziva kuti iye zvino vanoti employer, my employers ndivo vane kodzero rokudzinga vashandi vakanodira.
Tinoona kuti vashandirwi vanga vachichemawo nenyaya yekuoma kwezvinhu munyaya dzeupfumi kusanganisirawo kana iyo hurumende chaiyo iri kukundikanawo kana kutobhadhara vashandi vayo paine nguva. Pane zvamungatarisirawo zvingashanduka here munyaya dzemihoro?
Inyaya yagara ichingotaurwa nguva nenguva. Isusu sevashandi tiri kuti hurumende inoziziva zvinofanirwa kuva zvichiitwa. Pachirungu vanoti kureform kana kuchinja iwei tinoita zvinhu zvedu, iwei tinodzidzana nevamwe vanhu. Tiri kuona kuti vane mari vanenge vachida kuita mabhizinisi muno munyika vanenge vane kutsva, vanotsva kuisa mari munyika nezvikonzero zvakati kuti. Zvinhu zvinofanira kutogadziriswa nehurumende. Isusu maonero edu ndeyekuti kuti zvinhu zvinake tinofanira kuva taisa tingati mitemo inoita kuti vaya vanoita vemabhizinisi vakwanise kupinda munyika kusina gakava inovakanganisa. hatisi kuona hurumende yetu ichichinja zvinhu zvakadaro. Vakawanda vanozoziva kuti avo vari kutonga iyo zvino vange vakaungana kumasvingo. Zvabuda kumasvingo kumusangano weZANU-PF hazviratidzi kuti tichaona zvinhu zvichichinja panguva inoteera iyi.
Vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, kanzuro yeguta reHarare inoti inotarisira kuvandudza mashandiro ayo mugore rino ra2017 kuburikidza nekuwedzera pane zvayakagona muna 2016 pamwe nekugadzirisa zvayakakundikana kuita mugore rapera. Mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vanoti kanzuro yavo ine dambudziko rekushayiwa mari, izvo zvinozoita kuti ikundikane kuzadzisa zvishuwo zvayo sezvo mari yayo ichibva kumitero inobhadharwa nevanhu. Ngatinzwei hurukuro yataita navachideme pamusoro penyaya iyi.
Muna 2017 tiri kutarisira kuvandudza mashandiro atinoita. Kana tichitaura panyaya yekuvandudza, tiri kureva kuti pane zvese zvatanga tichigona gore ra2016 toda kutowedzera pazviri. Zvatanga tichikonewa toda kutozvigona gore ra2017. Tinotarisira kuti nebasa ratiri kuita rekuti zvikwereti zvekanzuru zvaakunotorwa, mari dzekanzuru dzaakuuya, tikutarisira kuti tinenge tiine mari inenge iripo yekuti tikwanise kuita basa sekanzuru, tikwanise kunge tichifadza avo vagari vemuHarare. Kana tinge tavafadza, vange vachiburitsawo mari yavo vakafara kuti vabhadhare maservices atinovapa seguta. Ndiyo shuviro yedu mugore ra2017. Neshuviro yekuwedzera masolar street lights muna 2017. Neshuviro yekuita waste to energy plant kupomona muna 2017. Tine shuviro yekuti biogas plant yedu iri kumbare inge ichishanda. Tine shuviro yekuti vemakambani vanotakura vanhu vemaduta vanhu ava vemasbus transition vachange vachiuya kukanzuru tichikwanisa kushanda navo kuti tinge tichibvisa mushikashika muguta reHarare. Ishuviro yedu kuti vanhu vemuHarare vange vachifara nezvatinenge tichivaitira seguta ravo.
Tinoona kuti kanzuru kare yainge iine zvinhu zvakaita semabhawa nezvimwe zvakadaro. Mune tarisiro here yekuzvimutsiridza muna 2017 seimwe nzira yekuti kanzuru iwane mari?
Takatarisa nyaya yemabhawa mwedzi mishomanana yapfuura, tikaona kuti aiwaka mabhawa zvatiri kuita izvinezvi kumaiita into real estate chinge chichiwana mari yedu kumarendaus zvinenge zviri nani pane kuti timutsiridze mabhawa anotengesa masese. Sezvatakaona kuti no, isusu ngatirambei tiine real estate, tinge tichikonzentratawo kune zvimwe zvinounza mari.
Ndezvipi zvamungati vachideme zvakaomera kanzuro mugore ra2016 rapera?
Chakanyanya kutiomera muna 2016 inyaya yekusabhadharwa kwemitero nevagari vemuHarare.
Shoko ramungapawo kuvagari vemuHarare muna 2017?
Shoko ratinopa vagari vemuHarare nderekuti ngatishandei tose neguta redu, ngatiitei zvinodiwa neguta kuti 2017 inge ichinakidza tose. Imimi mukanakidzwa ne2017, isusu tichanakidzwa nayo. Isikanakidzwa nayo, imi chanakidzwawo nayo.
Mutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare neStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave. Iye zvino tekuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Emmanuel Gasa vanoshanda nesangano reThe AIDS and Arts Foundation kana kuti TAF. Makadii mukoma Emmanuel?
Tiripo. Makadii mukoma Blessing?
Aiwa, isu tiri nani. Mukoma Emmanuel, pane vamwe vari kukunzwa yeke kutanga. Mukatudzo kuti sangano renyu rinoita basa rei chaizvo?
Basa redu isusu ndirekumiririra hutano, kunyanyanya kune vanhu vari mumainformal settlement. Vanhu vaya vakapwanyirwa, sevanhu vaya vakarohwa nemadisaster naturally, vanhu vaya vakarohwa nemamanmade disaster, tichikwanisa kubatsirana tichikomplimenta hutano hwevanhu vari munyika yedu.
Munoshanda sei nevechidiki?
Vechidiki tinoshanda nyawo zvakanyanyisa nenyaya yezvemasexual health and reproductive rights, zvekuti chovapa rufundiso nenyaya yekuti zvii zvavangagoni kuita pachezvavo ivo, kuti takatarisana neutano hwavo. Vane kodzerowo zvakare yekuti zvokure zvese zvavangadi muupenyu hwavo vagore kunge vachizvowana reproductively.
Asi nemamiriro akaita upfumi uhu zviri kukanganisawo sei vechidiki semaonerenyu?
Vechidiki vari kukanganisirwa nguva blessing zvakanyanyisa, sekutikumbirisa kuhurumende kuti takatarisana nezvebhajeti zvazvichiitika munyika. Kuutano takaona isusu kuti kunyange percentage ingave yakapuwa health sector, pari zvino hatina chati tati taona chiri kubatika. Tichitarisana nenyaya yeAbuja declaration yatakaita isusu kuNigeria, nanhasi 15% allocation tichingoramba tichingokundikana. Iko zvino tiri kutaura zvebond note. Bond note iyaiya vazhinji takatarisana neutano vari kutadza kuiwana vachishaya mari dzavo kumabhengi. Pachonzi pacho chiswaipai kune mahealth facility akasiyana-siyana munyika yese. Takatarisana neparenyatwa, munoona ini zvishiri zvikuru chipatara chisina mushonga, but vanhu pavanonzi vanotenga vega paipai. Kune mamwe mafamasi hakuna mishini yekuswaipa iyai. Kune mamwe, kune zvimwe zvipatara hakuna mishini yekuti vanhu vagone kuswaipa. Vanhu vanenge vasina cash vaya vazhinji vamwe vari kutofa nenyange vanenge vashaya mushonga yekuti vakwanise kubatsirikana nenguva idzodzo. Saka chachiri chikumbiriso chatati chipiwa kuhurumende kuti mugore idzva ratatsangana naro 2017 iyi, taregererei kuti tikoshese isusu kuti vechidiki vagone kubatsirikana.
Mukoma Emmanuel, makambotaura here nehurumende nezvezvichemo zvenyu zvamuinazvo izvi panyaya dzemaridzi?
Takataura navo. Taive nemusangano watakakwanisa kuitirwa necommunity working group on health, pamwe chete nekuti Tough Zimbabwe imwe yemamembers ecommunity working group on health vakakwanisa ivo kudaidza portfolio committee on finance inotungamirwa ivo Honorable David Japika. Tikagariswa pasi tikakwanisa kuonesana navo tine mamwewo zvakare maparlamentarians nevamwe vanhu vanga vari veministry of finance, vatiri kutiwo isusu pase zvedu taregererei panguva ino kuti isusu kuhealth kuya zvizhinji zvatiinazvo, but then munongoona kuti vanoramba vachingotidzora panzvimbo imwe chete yekuti ikonomi yedu haisi kuita zvakanaka.
Asika harisi here dambudziko here iroro, Mukoma Emmanuel, kuti upfumi hauna kumira zvakanaka?
Idambudziko zvaro, but chikumbiriso chatatinacho ndechekuti zvikosheswa zvatingati zvikosheswa zvenyika zvii, zvikosheswa zvenyika zvinofanira kunge zviri utano hwevanhu vari munyika iyoyo. Saka takatarisana isusu senyika, mapriorities edu isusu haana kukoshesa utano. Saka tikuti pari zvino basic benchmark yeAbuja declaration ye15% nyika dai yachikwanisa kuti ichibata 15% iyayi. Tozviziva kuti ikonomi haisi kuita zvakanaka, but maministries ese, masectors ese, yasvika nguva yekuti vachibvisawo mapercentages vachiisa kuhealth, kuti munhu wese anoda utano hwakanaka.
Aiwa, tinokutendai zvikuru, Mukoma Emmanuel, nekupinda muchirongwa chedu.
Zvakanakai, Mukoma Blessing. Zvakanakai vatereri.
Avo vanga vari Mukoma Emmanuel Gasa, vanoshanda nesangano reThe AIDS and Arts Foundation, kana kuti Tough Zimbabwe. Aiwa, hama wadiwa, chinobhururuka chinomhara, kangoma kakaririsa kanoparuka, nekudaro ngaisiye matambo. Nokuenekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muina Jonga Kandemiri.
Mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union, kana kuti ZCFU, vaPaul Zakaria, vanoti kunyange hazvo varimi vari kubatsirwa nechirongwa chehurumende cheCommand Agriculture vachine dambudziko rekushayikwa kwemari yekubhadhara vashandi pamwe nekutenga zvimwe zvavanoda pakurima. VaZakaria vanoti rimwe dambudziko nderekuti kusvika pari nhasi vamwe varimi havasati vawaniswa zvose zvavakanga vavimbiswa kubva kuchirongwa cheCommand Agriculture. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
program yeCommand Agriculture inopa maimputs koga haipi mari dzekuti vanhu vagode kubhadhara vashandi nekuti dambudziko riri munyika iko zvino kuvazhinji nderekuwana cash yekuti ubhadhare vashandi izvozvo zviri kubetsa zvikuru saka ndichitarisa izvino hazvino uno kuna vamwe vasati vawana mishonga iyi yesora saka sora nechimwe nezvirimwa zvaakuita makwikwi munyika izvozvo zvinoderedza goo patasvika iko zvino kune dambudziko zvekare retop dressing fertilizer yapamusoro saka kana varimi vasina kuwana fertilizer iyo yapamusoro katanga kurima nemvura yekutanga tanga iya iye zvino ndopavakuda kuti vachinge vakuisa fertilizer yapamusoro iye ichishayikwa zvoreva kuti goho rinoramba richidzika saka kana radzika kuti tichiti matani aya mashanu angasvika tongotenda mwari kana tamasvitsa
hurumendewo iri kutarisira kuti goho ringangowanikwa kubva mu400,000 hectares ringangopfuura mamiriyoni maviri ematani nyika yose zvingabudirira here izvo
izvozvo ndo zvaitarisirwa ndo zviri muurongwa asi tatarira zvandatikanangura zvikonzero zviya handioni tichigona kusvika ipapo kana tasvikawo totasvika nenyasha dzamwari asi nemamiriro akaita zvinhu 400,000 hectares dziya handitendi kuti tatichadzibata uyewo zvekare kuti varimi vawanda mainputs ose akakwana patiri iko zvino ruzhinji rwavarimi vanoti havasati vawana mainputs akakwana saka 2 million metric tons pa400,000 hectares zvinogona kusabuda saizvozvo
vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Commercial Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunhare muHarare neStudio 7. Muchikamu chedu chechitendero nhasi chioneso Jani weStudio 7 abata mufundisi Albert Manjoro vekuGlenora muHarare avari kuti vaKristu vanofanirwa kuti vave nezvishuviro zvegoredzva kana kuti resolutions zvinobatsira kuti vave vanhu vakarongeka.
Kuti muna abva kuchapter number 2 verse number 1 zvinotiyo munhu anofanirwa kunge aine vision aine chionwa muupenyu hwake saka munhu akaisa resolution mulife yake zvinoreva kuti zviri mubhaibheri. Resolution chekutanga anofanira kunge ari munhu akarongeka uye ane chionwa chake saka hakuna chakaipa kuva neurongwa kana kuti nemagozi pauri kutarisirwa mugore rauri kupinda remangwana saka izvozvo zvakakosha zvikuru muupenyu upenyu hunoitwa neplanning nekuronga nekuzvigadzirisa.
Ko vanhu vanoti inini handitende kuti pane chinhu chinonzi resolution munoti chikwavari mufundisi
vanhu vanoti hatitende chinonzi resolution aiwa ndiwo asi shoko ramwari rinoti ani naana ane chiona ngaachinyore kuti anoverenga agomhanya nacho saka zvakakosha kuita chiona chakanyorwa pasi pane kushaya chiona chisina kunyorwa pasi.
Munhu wamwari mwari anoda here kuti isu semakristu tive nechiono muupenyu?
Yes, mwari wedu anoda kuti tive nechiono nekuti iye ndiye mupi wechiono chedu saka zvese zvatinonyora tichitarisira tinokumbira kuna mwari kuti mwari atibatsire kuti mwari atitungamirire nekuti ndiye anotizarura meso kuti tive nechiono cheremangwana mangwana edu anofanira kunge ari nechiono akarongeka akagadzika mwari wedu ndi mara akarongeka saka anoda kuti isusu sevanhu vake vateveri vake vanotenda maari tione chiono chakarongeka ndozvinoda mwari
ndonamatira sei chiono changu
alright tinonamata chiono sezvezvi number one tachinyora bhasi tinotanga kuchikumbirira nekuchireverera pamberi pamwari nekuti shoko ramwari rinotaura mubhuku yavafilipi chapter number 2 pavhesi chapter number 4 pavhesi number 6 yoti iyo musave nehanya pazvinhu zvakawanda asi pazvose mukumbirire nekuonga kuti muzivise mukumbiro yenyu pamberi pamwari saka tinofanira kuzivisa mwari zvatinoda shoko ramwari rinotaura zvakare muna John roti imi hamuna nekuda kwokuti hamuna kukumbira saka tinofanira kuzivisa pamberi pamwari tozvireverera tozivisa mwari kuti mwari vagozviziva asi pazvose tinofanira kuivhenganisa nekutenda nekuti shoko ramwari rinodaro muna vahibhuru chapter number 11 pavhesi 6 yoti kana pasina kutenda zvakaoma kufadza mwari saka tinofadza mwari chete kana tiine kutenda saka minamato yedu ngaizare nekutenda kana tichikumbirawo tinokumbira muzita rajesu kuti zvigotiitira zvakanaka ndokuti tive nemhinduro
kana vanhu vachida kutsvagai vanokuonai kupi munhu washe
ya kana vanhu vachida kunditsvaka chekutanga vanondiwana pafoni number dzangu plus 263 772 81 81 83 ndinowanika kuglenora pane gomo riri kuglenora c prayer mountain ndopa tinowanika pamusoro pacho
hurukuro yanga ichikokerwa nachioneso jani westudio 7 yaaita namufundisi Albert Manjoro vekuglenora muHarare vari parunare muHarare. Kupemberera goredzva tokupai kambo kanonzi Ebeneza tiri munyasha kakaimbwa na Reverend Chivaviro neshamwari dzavo.
Nasitoti mururu kumatenga Dine mufaro wakawe zirwashe Munu wese tambayu Munu wese imbayu Itiche uova Madishita pano
Zuwa nasi Izuare mufaro Zuwa nasi Nere kupembera Beche diki nekuku Beche kuru nekoko Itiche Zapano Tu ranas Y tu are mufaro Ranas Quiero comprender
kuti tisvike pano pakutanga zvinhu zvairema tisingafungire kuti zvichabuda asi Jehovha watisvitsa pano
Hanzi hakusi kungwara kwedu kwatisvitsa pano asi kuti ndiJehovha kambo Ebenezer tiri munyasha kubva kuna Reverend Chivaviro nevamwe vavo kataridza nhasi musi wa 1 ndira 2017 tichicherechedza zuva regoredzva ndinoti aiwa vazhinji tiri kurarama nenyasha ngatirambei takadaro sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi Vakawanda vanoti havavoni zvichashanduka pamamiriro ezvinhu munyika mugore rino ra2017. Kanzuri yeguta raHarare inoti inotarisira kuvandudza mashandiro ainoita kuburikidza nekuwedzera pane zvayakakwanisa kuita muna 2016. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchauya negore dzvarakanaka ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina nditungamiri Nkomo.
Só com isso.